mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 June 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611.
Kuna mwana unoda chikoro unodza akwanisi kuenda kuchikoro, hausi mutemo wehurumende. Kana uri mutemo wehurumende, ngaaubudise principal wacho timuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti awane masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo.
Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo.
Pipeline yepungwe tiri kuda kuti ibenefite vanhu vemamutasa, asi dambudziko ratanga taita nderekuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi zvakazodzamara zvaakuita sezvematongerwo enyika, zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipata muprogramu.
Vagari vekwamutasa vanoda kuti vakwanisevo kushandisa mvura iri mupombi inopfuura nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vabe chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvisere 688,696. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 385,275. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 39,238. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevatanhatu 36,746. Koba Teachers College inonzi yakavharira panze zana revanodzidzira kuita varayiridzi kuti vasapinda muchikoro kunofunda. Vadzidzi ava vanonzi vave mugore rechitatu rekudzidzira urayiridzi pachikoro ichi, asi vakavharirwa panze nemukuru wechikoro ichi Amai Florence Duve, avo vakaudza bepanhau reChronicle kuti umwe neumwe wevadzidzi ava ane chikwereti chinoita zviuru makumi maviri emadhora $20,000 anofanirwa kubhadharwa kuti mudzidzi abvumidzwe kupinda muchikoro. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi tabata vanodzidzisa paDeFry University kuOhio uye vanoruzivo rwekubatsiravo vamwe vana vechikoro nemari dzechikoro muZimbabwe. Muzvinafundo Elliot Masocha avo vanoti hurumende haina mutemo wakadaro sezvo kubva kare yakarambidza kudzingwa kwevana vechikoro pamusoro pekutadza kubhadhara mari dzechikoro. Muzvinafundo masocha vanoti panofanirwa kuve nenzira iri nani yekugadzirisa nyaya iyi sezvo vana vechikoro ava vari nhaka yenyika, vachiti hazvina maturo kudzinga mudzidzi ave padyo nokupedza dzidzo yake.
Ndinozviwa kuti vana vechikoro vari kudzi vari vatidhiwa kudzoka kuti havangakwanisi kutora malekcha nokuti havana kunge vabhadhara mari dzinosvika kuma 20,000 uko mapurisa achizenge achizodaidzwa kuti vadzivirire vana ivavo kupinda chikoro. Zvinhu zvakaipa chaizvo nokuti dzidzo inofanira kunge iri kodzero yavanhu munyika ipi neipi zvayo, nokuti vanotodzidza ndo vaya vatinoti investment yenyika. Vana vane chido chokufunda kuti vagozobudiririsa nyika. Haisi mhaka yavo kushaya mari yokuenda kuchikoro. Hurumende ngaisatumira mapurisa kana iye principal kuti vana musadzidza, nokuti kana vakasadzidza handivo here vanozoita mbavha dzinozotibira kana kudini, nokuti vanenge vachishaya kuti vodini. Vana vatoratidza kuti vane chido chokufunda, ngavasapotewe nomunhu wese. Ri kubvira hurumende vaone mari yavangavabetsera, kana kuti ngavarambe vachienda kuchikoro vozoonekwa pavachazondopedza kuti ngavabhadhara vachiita zvishomana zvishoma. Saka haiti tsika yakanaka chaizvo izvozvo zvokuti kumubereki wega wega kuti anze kuti mwana wakona kuenda kuchikoro, nokuti mubereki haana mari hazvitarisirwi kuti zviitikwe munyika yakaita seZimbabwe.
Munoona sekuti dando ratorwa iri nomukuru wechikoro uyu ndiwo mutemo wehurumende here? Pane imwe nzira yagona kudai yakashandiswa here kuti vana ava zvavava padyo nokupedza vapedze vagozotaurirana kana vana vapedza?
Pane nzira dzakawanda chaizvo chaizvo. Tinotoziva isu kuti kumahigh school kuhurumende yakati hapana mwana unofanira kunge achidzingwa chikoro nokuti haana kukwanisa kunyora, haana kukwanisa kubhadhara fees. Hapana mwana unofanira kudzivirirwa kunyora zama. Saka mutemo iwoyo wekumasecondary schools unogokona kuzoapplywa sei kumakoreji. Mutemo unofanira kunge kuvapo nokuti dzidzo ikodzero. Munhu achidzidza haazvidzidziri yega, unozvidzidzira kuti akazowana basa unenge achizosevenza akasevenzerawo nyika achibhadhara matax. Saka mutemo wehurumende unofanira kuvipo kuti aiwa hakuna mwana unoda chikoro unonzi haakwanisi kuenda kuchikoro. Hausi mutemo wehurumende. Kana uriwo mutemo wehurumende, ngaaubudise principal wacho timuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti awane masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo. Saka hurumende ngaizviongorore izvozvo kuti vakuru vezvikoro havafaniri kungoita zvavanoda nokuda kune mumwe munhu unoshaya. Vaidero vakwanisa kana kupema kumabhizinesimeni kuti aiwa tina vana vakati ngavabhadharirwewo zvakati, vaiwana vanhu vanokwanisa kubhadhara, isu taikwanisa pamwe kukanda tumapeni kusvika yakwana mari yavana ivavo.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vekwamutasa kunharaunda yeKerera vanoti vari kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo vasina mari yokubhadhara kuti vakwanise kuwana mvura yokunwa nekushandisa mumadiridziro avo, kunyange paine pombi inodarika nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kuguta reMutare. Misha ingangosvika kana kudarika chiuru iri kuda kuwaniswa mukana wekushandisa mvura iri kubva murwizi Pungwe iyi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 parunhare nhasi kuti havarambidzi kushandiswa kwemvura yavo yePungwe, asi vanotarisira kuti vanoda kushandisa mvura iyi vanofanirawo kuti vabvisewo muripo kukanzuru. Asi pamusangano wakaitwa nevagari vekwaMutasa zvakabuda pachena kuti havakwanise kubhadhara mari dziri kudiwa nekanzuru. Varuben Yatsanza vanoti havana mari iri kudiwa inosvika madhora makumi matanhatu nemaviri ekuAmerica, $62 pamusha wega wega, uye havana kwavangaiwana.
Panapa ngeze kuti tikumbire imi MP kana DA kuti tapota titsvakire iyo dhona, mauya nepoint yakanaka kwazvo kuti kune devolution funds dziri ku devolution fund iti urirewo muproject ini tibatsirikanewo ngekuti handioni paine pari usumuka 62 mumisha munomu huku iri utadza kutengwa mumisha munomu kuzoburisa mapipes 7 munhu handi kupira ndoexpecta kuti pamwezi tinoite imi MP na DA garai pasi mutirongere iite government project.
Amai Susan Gwaze, mumwe wevagari vekwaMutasa munharaunda yeTerera, vanoti sekunetsa kuri kuita kuwana mari kuvagari, vaitarisira kuti pamwe mumiriri wenharaunda yavo mudare reparamende vaTrevor Sarwaka vaizovabatsira nharaunda yavo nekuvatengera kana kuvawanira vabatsiri panyaya yepombi.
Chefu kuya kwenyu, ndandiri kuchanda kagara pe. Kuya kwenyu kwamaita ndandotofunga kuti chefu kuya kwamaita. Mato yakotara kuti ndiri kuzwa kuti vanhu muri kubvisa mari, vanhu musabvisa mari ba, regai ndimunatsire ngamapombi. Mete kuya koti zvamakaita zvishefu ka matosiya matiparira moto pajira tichazati chitadza kugara muarea munomu ngenyaya yemvura takaishanda mvura kubva zvichitanga fanika inini nevainakatora mbwa nemurume kushanda kutenguko muzukuru wangu uripo every day ndainga ndiri patengu choona zviri kuitika ndichoona zvinoitika apa ndikamuakakurudzira tipinda mvura akapinda mvura asi wanhuenyu nhasi wakutinetsa.
Vasarwaka vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wavakaita nevagari, vanoti panoda kujekiswa kuvanhu kuti mvura yavari kuda inokwanisa kusvika mumisha yavo nenzira ipi, uye zvinodiwa kuti izvi zvikwanisike.
Chinangwa chemusangano watadaidzira paterera muward 17 Mutasa Central yenge iri nhau yekuti tibatsirane necommunity iyoyo pakuwana kwavo mvura yemupfungwe pipeline. Sekuziya kwenye the pipeline in the city of Mutare. Hurumende muuchenjeri wayo yaka establisha bazi rinozi zinwa kuti rikwanise kuzobatsiridza ma communities kuti wakwanise kuwana mvura. Saka pipeline yepungwe tiri kuda kuti ibenefite vanhu vemaMutasa. Asi dambudziko ratanga taita nderekuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi zvakazodzamara zvakuita sezvematongerwo enyika zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipata muprogramu. Chakazosimudza mhepo yekuti yanga yenhau yekuti panga pataurwa nyaya yemari dzakunzi vanhu vabhadhare kuti vajoinewo purogiramu yemvura. Saka inini semumiririri wenzvimbo ndakabvunzawo muchiti ndichinzwa nevekanzo tinyatsokubata kuti mari idzi ndochatinotyira ndechekuti mumaprogramus anoitika kumareseva pamwe pacho vanhu vanobirirwa mari dzichinoshandiswa zvisirizvo. Saka tatauya kuti tinyatse kunzwisisana nevari kutungamirira purogiramu kuti mari idzi vari kudzida dzei mari, uyezve kuti vamwe vanhu vane chidakwa-dakwa chekupindawo muprojekti vanopinda sei.
Vasari vakavanotiwo mari iri kubva kuhurumende yakanangana nekupa matunhu masimba inokwanisa kushandiswa pachirongwa ichi.
Tasvika pakuwirana kuti meeting idaidzirwe nevecommitty vanhu vese vauye vemapato ese zvidzepoza tisi kutarisa zvematongerwo enyika. Tikutarisa kuti vanhu vese vauye vanyorese kuitira kuti macalculations emapaipe nezviri kudikana ashandiswe mafigures ari correct nekuti zvazvichiragidza ndezvekuti vanhu vakawanda mari inoderera, vanhu vakaita mashoma mari inowanda. Saka ndo zvinhu zvatava tichingosimbisa purogiramu yekupa vanhu mvura maMutasa ibudirire. Zvimwe zvatawirirana zvakare ndezvekuti kuri kuya madevolution funds. Saka ndo imwe projekti inofanirwa kuti iwane rubatsiro kubva kumadevolution funds pane kuti vanhu varambe vachingopinza muoko muhome bhozi mari dzacho dziri kudikana havasi vese vangakwanisa kudzibudisa.
Sachigaro webato reZANU-PF kuMutasa District vaJoseph Ziwewe vanoti vanofara nekubatira pamwe kwevagari venharaunda mukuedza kupedza dambudziko rakatarisana naro iro rave nemakore ane chitsama risati ragadziriswa. Mukuru weZimbabwe National Water Authority Zinwa Save Catchment Area Manager Engineer Titsi Muyambo vanoti bazi ravo richatoda kuita musangano nevagari richiburisa pachena kuti havazi ivo vari kuda kubhadharisa mari sezvo Zinwa isina chekuita nenyaya yekubhadharisa mari iyi.
nevanhu ivavo noti station yacho toda kuona kuti haingatorwi ovha here nezvinwa histori nyaya isati yapera tatakati vanhu ngavambomire kubhadhara ma$62 ivavo
hatina kukwanisa kubata mukuru wekanzuru yemutasa district vageorge bandure sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita pombi yepungwe yakagadzirwa muna 1996 nekambani yesikanisika yekunorway izvo zvaitarisirwa kupedza matambudziko ekushomeka kwemvura muguta remutare iri asi izvi harisati zvakwanisika sezvo dzimwe nzvimbo dzemuguta iri sedanga mvura gemboki federation nekumaindastry enyakamete kuchikunetsa mvura ndakamirira studio 7 kwaterera mutasa central ndini lwedhamoyo
veruzhinji munyika vanoti vasowiswa zvikuru nekushayika kwemutungamiri wesvondo yesynagogue Church of All Nations Prophet T.B. Joshua avo vakashayika nemugovera mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
svondo yesynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezvokushaya kwemutungamiri wesvondo iyi Prophet Tomitope Balogun Joshua avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProfet T.B. Joshua amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProfet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari gari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika
tarwadziwa zvikuru nekufa kwaita Prophet T.B. Joshua mwoyo yedu haina kugadzikana takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano ka inini muono wangongorwe kuti Prophet T.B. Joshua nemaprofita avo vamwe vaitera mumashure mavo vainzi mawise men vaya havanga vari vechokwadi
mutungamiri wesvondo yeTehillan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProfet T.B. Joshua avo vavati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura
vaT.B. Joshua munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe pane imwe nguva yakatsaukana vakasvikawo zvakare kuVic Falls pavakanga vashanyira nyika yeZimbabwe nguva yazvakabuda mumapepa nhau nezvivhitivhiti kuti vakanga vashanyira Zimbabwe saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tochema zvakare nevana vekuNigeria vari muno muZimbabwe nevariko kumusha uyezve tinochema neAfrica yose kuti tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero baba wezvinamato
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProfet T.B. Joshua
saka zvinoti zvinotyisa zvinovhundutsa asi chinhu chikuru-kuru chatinodzidza parufu urworwo ndechekudai so chokutanga chimwe chezvinhu T.B. Joshua chanengada inini kusimbisizana nezvacho chaaizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity ndinonzwa kuti aibatsira vanhu vakawanda chaizvo mushumiri hwake saka chidzidzo ichocho chokuti ngatiitei zvatinofanira kuita sevanhu nokuti nguva yedu yokubva panyika pano haina anoziva
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomumwe azvigadzirire denga dzvene rake vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProfet T.B. Joshua zvichakadai mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProfet T.B. Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProfet T.B. Joshua vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProfet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet TB Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwekuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet TB Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vatungamirai madzokere nava last maengahama avo vachangobudiswa mujeri mavakagara kwemakore masere pamusoro pemhosva yavasina kupara. Nezuro vakaudza vatori venhau kuti havatsigiri MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora. Vachiti vamunzura havana zvido zvevanhu mumoyo uye vanoita zvavanoda ivo kwete zvinodiwa nevanhu. Vaviri ava vakati vanotsigira MDC Alliance nava Nelson Chamisa. Chronicle rine nyaya inoti musori Ernest Tekere anonzi akatora mifananidzo yevaimbove mukuru wekereke yeRoman Catholic muBulawayo Archbishop Pius Ncube vachiita zvepabonde noumwe mudzimai akawanikwa akazvisungirira muhofisi yake muBulawayo nezuro masikati. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokurisira nomukoma Jonga nanomukoma Tomuka wande papo wadzine isiti Josephine. Sitofara chose kuno tiri kuno South Africa, tofara zvisingaiti. Tinongoti kuona Zimbabwe tofanira kurudzira kuregister kuvhota, tivhotere zvinhu zvinokwanisa kuti mangwana tive vanhu vanorima zvakanaka, kuti tive vanhu vanokwanisa kuti tive tichifara tiri munyika yedu zvako. Muongorere zvakanaka naka pamavhoti apo, muone mumwe ngasimuke avhotere bato anoona kuti bato iri rinokwanisa kuti riende mberi. Pane kuvhotera kana kuti MDCT kana kuti iyo yamadhuku iyo, zvimapati izvozvo zviviri izvozvo zvimapati zvinodzosa nyika kumashure, zvinopa ZANUPF simba rokuita zvainoda munyika yedu. Saka izvozvo hatizvikurudziri. Tinongoti kana uri mwana weZimbabwe chaiko chaiko unoda kuti nyika yako ichinje, tsvaga imwe pati iri nani pakutsvaga budiriro munyika yedu. Tofanira kubatana pane muZimbabwe tiite chimwe chinhu chete tigone kubudirira muhondo yatinayo, nekuti ZANUPF yakatobva kure ichizama zvese ichiita zvese ichikonewa, ichitaura zvainoda. Painokonewa inotsvaga kupomera vamwe mhosva pasina mhosva. Kukonewa kwayo ndiko kunoitira kuti itadze kana kuti ishandisa simba zvisizvo.
Makadiko paStudio 7, makadii mose vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanunoka, vana Sisimavhi. Tinokukwazisai nemufaro makasimba here. Ndoda kungopindurawo mataura ari kuti avanonzi vapersistent kwanyanyawo. Chekutanga ndechekuti Chibagwe chinorimwa muZimbabwe, chinorimwa chero nemunhu asina kana mombe zvayo. Chero nemunhu ari mutown ane panorima Chibagwe, ane kamunda kanorima Chibagwe. Chibagwe chikarimwa nemunhu wese, munhu wese akava nacho, achichatengwa achisina demand. Ngavatarise makore ekumashure angasinganayi mvura kuti Chibagwe chaidhura. Chaidhura nekuti mvura yanga isina kunaya, kwangu nenzara munyika. Handika iko zvino zvimvura yakanaya munhu isaka rima Chibagwe. Saka kana chikadzika mutengo, chiri kudzika mutengo nekuti hachisisina demand. Chikaita demand izvezvi munhu achichitorwa nevanhu vane mari mari vaiva vachizochitengesa nemutengo unorwadza unodhura. Handitika inyaya yekuti charimwa muZimbabwe, chirimo mvura yakanaya, ndosaka chidzika mutengo, kwete kuti chiri kudzika nekuti maprize auction system ari kupiwa mamwe mabhizinesi mari zviri kubatsiridza kudzika kwemutengo yezvinhu. Ngavatauri kudzika kwemataxis. Handika ngavatauri kudzika kwemainsurance emota. Ngavataure kudzika kwemarendhausi ezvino zvisusi kuya running business. Handitika tiri kurana business nemabotique mashops. Marendhausi edu izvezvi kutaura kwandiri kuta kunokumuka doma ari kuita ma$450 per month izvezvi. So handitika kudzimba dzatinogara ma$50 muwevhali. Handiti mungunza. Saka zvinhu zvese izvi zvakazvitidhurira isusu, ndo inonzi cost of living iyoyo iri kutiomera isusu sevagari sevararami. Saka vacho vari kutaura kuti tanachirira nherera, nherera dzacho dziri kurerwa ndedzipi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ine ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Tichatarisawo mabasa ari kuitwa nevechidiki akanangana nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekupedza huori munyika. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris nezuro vakaita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika somutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mushure mokusimuka ndege yaAmai Harris yakadzorwa panandere yendege mushure memaminitsi makumi matatu zvichinzi pane zvimwe zvaifanirwa kugadziriswa pandege yavo. Pavakasvika kuGuatemala, Amai Harris vakaita musangano nemutungamiri weGuatemala vaAlejandro Gemartai ndokuzoitavo musangano nevamabhizimisi nevakuru nevatungamiri vevanhu munyika iyi. Vachiti America neGuatemala inyika dzakabatana, Amai Harris vakati zvinokosha kuti pakutanga usahwira hutsva uhu vavone zvinhu zvinokosha muusahwira uhu. Zvondo rapera, Amai Harris vakati vachashandisa rwendo urwu kuti vakurudzire vaGiamatei kuti vabatsire vanoda rubatsiro mukurwisana nenzara kubudirira munyaya dzezveupfumi zvinove zvimwe zvezvinhu zvinonzi ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vatirimuke vachiedza kuenda kuAmerica. Vachibva muGuatemala, Amai Harris vakaenda kuMexico City uko vachasangana nemutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador nasi chipiri. Rwendo rwaAmai Harris rwakanangana nekukurudzira vanhu vemunyika dzekuchamhembe kweAmerica pamwe chete nevatungamiri vadzo kuti vanhu vasauya kumiganhu weAmerica vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. VaBiden vakadoma Amai Harris kuti vave ivo mukuru muhurumende yavo anoona nenyaya dzokupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611. Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.